Well, Senator McCain, we have any credibility, Panya, Kuti, Zona, Iwo Wanga Vari Munwe, like a war veteran, Waka, Rwa, Vietnamese war, Wanga Vari naval officer, and also a naval aviator, Zitinba Kuti Vai operator, my aircraft. Pani, one mission, yeah, Anunyanyo Zika, the Operation Rolling Thunder. Yeah, a bomber over Hanoi, which is the capital city of Vietnam. And Pawaka bomber, Papo Vakavava capture the Ma Vietnamese over a prisoner of war. Saka Patino and Pamatoga, when Nika usually credibility, you know, and Akune, Vanwe, Utwaka, Wira Nika, Waka Wawondo, Waka represent Nikayawo, Kuditsi, Wenika. So Munona Kuti Pa. Pa Senate nemu Congress mema America vanoremekedzwa zvikuru nepamusana penyaya iyoyo.
Munoona sei mashandiro avanga achiita uyezve zvinoreva chii kuvanhu vari muSenate kana kuti maparamende edzimwe nyika dzokuti vanokwanisa kukwikwidzana mumashoko nemutungamiri wenyika?
Basa reSenate nderekuti riite balance ma powers are executive. Saka kana mwina president ari kuda kuisa chisimba chake pavanhu, Senate basa rayo ndere kunozi kuita obstructor kana kuti kudelay process iyoyo kuti mamwe ma unilateral decisions asaitwa na president. Senator McCain sezvo ari mu same political party na President Trump, zvinoitika ndezvekuti zvona vaiva ne even more weight mushoko ravo pavakaedza ku pavakapo, for example, pavakavota kuti against the repealing Obamacare, ndo imwe senatorial decisions akaita kuti akaitwa na Senator McCain kuti asabudirira anga achida kuitwa na President Trump. Saka munoona kuti basa ravo usually ranga riri maintain ama diplomatic relationships nenyika dzakaita sana Vietnam, vanga vasiri kusupporta nyaya yekubuild a wall, even though vanga vari senator we Arizona, and ukoko kwa Arizona kune nyaya dzeimmigration dzakanyanya. Vaiona kuti kubuild a wall kwaka kusiri kunonyatsoita kuti nyaya yeimmigration ibudirire. Saka munoona kuti Senator McCain basa ravo ranga riri rekunyanyo balansa my decisions are President Trump.